Ndini Jonga Kandemiri ndichiti eino imusoro yenhau dzanhasi Gumi Guru 5, 2017. Varairidzi munyika vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, izvo zviri kupa kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Vakawanda vanoti havasi kufara nezviri kuitika muzano PF, iyo iri kuisa pamusoro nyaya yekurwira achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe, izvo zviri kuita kuti pave nekusawirirana muhurumende pakati pemakurukota, zvichiwedzerawo kuvhiringwa kweupfumi hwenyika. Studio 7 inoburitsa zvamunofanirwa kuita kuitira kuti muwane mavhiza ekunogara kuAmerica pasi pechirongwa chehurumende iyi cheDiversity Visa. Vagari vekumasvingo vochema-chema vachiti dunhu ravo harisi kusimudzirwa nehurumende kuitira kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vashanyire nzvimbo dzakaita seGona Rezhou National Park, Great Zimbabwe Monuments nedzimwe, vachiti mugwagwa unoenda kumasvingo waparara. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzemari uye zvinoshuvirwa nemadzimai kuti zviitwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.